Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gunyana 19 2019. Makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tendedzwa nedare rezvehigh court kuti tikwanise kudemonstrata mune runyararo tichifamba tichibva kuparenyato tichisvike pano papalamendi tichine eskoti yemapurisa achitichengetedza chonoti demonstration iri kufamba zvakanaka.
Dare redzimhosva rinoudza mapurisa kuti haabvumidzwe nemitemo yenyika kurambidza vana chiremba navana mukoti kuratidzira. Numwe United Nations munyaya dzekodzero dzevanhu vaClement Voley vanosangana nemutauriri weNational Assembly.
Kubitika mdumbu masha mshumira. Hava nakawanda vakakondoda machembera aya. Aivanzira tiki. Kwasha. Henoito kana nokopira mzvere dai. Egara panzi.
Vanhu vanopfuura zana vanobatwa nechirwere chemanyoka mushure mekudya chikafu parufu rwevaimbo vemutungamiri wenyika Robert Mugabe kwazvimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva raudza mapurisa kuti haabvumidzwe nemitemo yenyika kurambidza vana chiremba navana mukoti kuti vasvitse nyunyoto dzavo kudare reparamende. Mutongo uyu waita kuti vashandi vemuzvipatara vakwanise kusvitsa zvinyunyoto zvavo kuparamende. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vezveutano nhasi vakwanisa kunoisa tsamba yavo yenyunyuto kudare reparamende pamusoro pekushayikwa kwevakafanobata chigaro chemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei. Asi mapurisa akambenga arambidza vanhu ava kuendesa tsamba yenyunyuto nezuro, asi dare rehigh court nhasi rati zvakaitwa nemapurisa hazvisi pamutemo. Vana chiremba vafamba kubva kuchipatara cheparenyatwa kusvika muAfrica Unity Square. Vachitaura neStudio 7, mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimbandoro vati dare rarambidza mapurisa kuvavhiringidza, uye pakuratidzira kwanhasi mapurisa anga akatovachengetedza.
Tendedzwa nedare rezvehigh court kuti tikwanise kudemonstrata mune runyararo tichifamba tichibva kuparenyato tichisvike pano papalamendi tichine eskoti yemapurisa achitichengetedza chonoti demonstration iri kufamba zvakanaka.
Vamwe vana chiremba vanga vachiratidzira nhasi vati Dr. Magombei hama yavo izvo zvinoita kuti zuva nezuva vabatane kutsvaka kuti mumwe wavo ari kupi. Mumwe chiremba uyo achiwa anoda kuzivikanwa nezita rekuti Peter ati Dr. Magombei hapana chavakatadza, asi kuti vaingodawo kuti vana chiremba vakwanise kuwana mihoro inovararamisa zvakanaka.
Hapana chavakatadza Peter, chaaingokumbira chete ndechekuti vashandi vadoctors awedzerwe mari. Iwo mari inotenga zviri kuenderana nekuchinja kuri kuita zvinhu paikonomi. Saka isusu chatisumudza chanyanya tisumudza nhasi ndechekuti tinoda kuti Dr. Peter vadzoke. Hatida kuti Dr. Peter vadzoke chete, tinoda kuti Dr. Peter vadzoke vari vapenyu, vari mutano, vasina kubatwa. Kana Dr. Peter vadzoka tozotanga kutaura zvimwe zvinotevera.
Mumwe chiremba angari pakurati kudzirapa asina kuda kudomwa nezita atiwo kushaiko kwa magombe kunonyadzisa nyika.
I think zviri pachena kuti tiri kuda kuti Peter adzoke asina kukuwara pasina chaaitwa ngaadzoke hapana kana reason yekuti wai wakatora Peter hazvitaure chinhu zvinhu zvinonyadzisa zvinhu zvinokatyamadza kuti hurumende ingaita zvinhu zvakadaro saka ngaadzoke Peter pasina whatever my condition. No Peter, no way.
Vakafanobata chigaro chemunyori muZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Shakada, vati vari kushushikana zvikuru nekuwanda kwemazuva, Chiremba Magombe vasiri kuzivikanwa kuti varipi, vakati zvindo zvavaisa mutsamba yenyunyuto.
Takwanisa kusiya tsamba yedu yanga takanyora semachiremba, our petition, tichisawo zvichemo zvedu, zvinosanganisira kuti aititungamira Dr. Peter Gabriel Magombe. Vakangoshayika ende kuti varipi izvozvo hatiziye atove mazuva 4 tisikaziye kuti vari ku so now we are getting worried tiri kusurukirwa time peri kufamba tine tichingoshaya kuti chiremba wedu aripi ende tazviisa mupetition yedu yatakanyora nekutaurawo nyaya dzekuti muchipatara metiri kushandira mayanjoo dzoshanda muchipatara imomo ndozo hatina zvikwanisiro zvakakwana ndozvanga zviri mutsamba yedu.
Kupambwa kwaDr. Magombe nemusi wemugovera kwasiya zvipatara zvisina vana chiremba vari kushanda. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti kunyange hazvo vari kushushikana nekutambura kuri kuita varwere muzvipatara havasi kuzodzokera kubasa kana Dr. Magombe vasina kuwanikwa. Hurumende inoti iri kuita zvese zvainogona kutsvaka kuna Dr. Magombei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutembo Mawere.
Nomwe United Nations munyaya dzekodzero dzevanhu vaClement Voley vasangana nhasi nemutauriri weNational Assembly pamwe nematsachigaro emakomiti ose eParamende vakaziya nyaya dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kuwandudzwa kwemitemo yesarudzo, kodzero dzevanhu pamwe nezvematongerwo enyika. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo vabvo varamba kutaura nevatori venhau mushure mumusangano uyu, mutauriri weParamende vaJacob Mudenda vati vaudza vabvo nechikwata chavo kuti hurumende inoita zvinhu zvayo zvese pachena, ndosaka vakakokwa kuzozvionera pamhuno sefoja. VaMudenda vati vaziya zviri kuitwa neParamende mukushandura mitemo inoona nezvesarudzo neupfumi. VaMudenda vati vabvawo nechikwata chavo vange vachidawo kuziva zviri kuitwa neParamende mukuona kuti zvakataurwa nemushande commission pamwe nemasangano nenyika dzakauya kuzoongorora sarudzo zvatevedzwa here.
Tavataurira zviri kuitwa neParamende pamutemo weMyelections, mutemo wokuongorora kuti ufumi hwenyika uenderere mberi vafara chaizvo, and vachivo tivape mitemo yataita including mitemo Maintenance of Order Act tati tichavapa. Ticharamba tichavapa mitemo yese inonangana ne economic and political reform.
Asi vaMudenda vati hapana zvataurwa panyaya dzekupambwa kuri kuitwa vanhu munyika. Vavo avo vari munyika kwemazuva 10 vachasangana nemakurukota ehurumende pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira akawanda munzvimbo zhinji munyika. Sachigaro wesangano reChurches and Civic Society Forum, Reverend Angliston Sivanda, vaudza Studio 7 kuti kushanya kwavavo kwakakosha chose sezvo kuchabudisa pachena zvese zviri kuitika munyika. Vati vanovimba kuti masangano ese achawana mukana wekutaura navavo.
Tinovimba kuti vachawana iwo mukana wekuti vanzwe chokwadi chaicho chaicho chaicho. Tiri kunzwa kuti vanhu vari kuabductwa, ndevanani vari kuabducta vanhu, ndevanani vari kuabductiwa, uye chikonzero chekuabducta kwadhokota ndechii.
Asi vamwe vakaita semukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pesai Rwanya, vaudza Studio 7 kuti hapana zvizhinji zvavanotarisira kubva parwendo rwavavo. Varuhanya vati pane dzimwe nhumwa dzeUN dzakamboshanya munyika panguva yemurambatsvina asi hapana chakashanduka.
So chinodiwa neUnited Nations nana SADC nana AU kutora masteps against vanhu vanotyiwa kodzero dzevanhu ndokuti varegerere, nokuti zvinoita kuti kodzero dzevanhu dzirambe dzichichorwa inyaya yekuti hapana munhu anoitwa hold to account. Tarirai vaMugabe nhasi, vaMugabe vaenda mugrave nematrocities nemosha dzavo. So vesa vanamunanga kwana vamwezi vanongoti nenda mugrave hapana munhu anongoti bata. Ndezvinoita kuti vasadii vasarega kupirwa kwekodzero. Because hapana kana kuti accountable to anyone.
Vabvo vari munyika mushure mokukokwa nehurumende kuti vazoongorora kuti zvinhu zvakamira sei munyika panyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nezvimwe. Vange vakamirira bazi rezvemutemo pamusangano wanhasi vati vabvo ndivo chete panyanzvi nhanhatu dzinoona zvakasiyana siyana muUN dzakakopwa nehurumende kuti dzizoona kuti zvinhu zvakamira sei munyika. Vabvo nechikwata chavo vari munyika panguva iyo vana chiremba nanamukoti vari kuramwa mabasa vachiratidza kusafara nekupambwa kwakaita vakafanira kubata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Peter Magombei. Vashandi vemuzvipatara ava vari kuti vachadzokera kubasa kana Dr Magombei vawanikwa vari vapenyu. Hurumende inoti iri kushushikana nekupambwa kwakaitwa Dr Magombei panguva iyo nhumwa dzeUN dziri muZimbabwe. Kurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasiusiswa mwoyo vakaudza vatori venhau kuti kupambwa kwaDr Magombei kunogona kunge kwakaitwa nevamwe vanhu vasiri muhurumende vaine chinangwa chekusvibisa chimiro chehurumende yava Emerson Munangagwa. Asi mukuru weHuman Rights Watch kuChamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti basa rehurumende kuona kuti yaferefeta zvakadzama kuitira kuti vakapamba Dr Magombei vamiswe pamberi pematare edzimhosva vachitongwa nenyaya dzekutyora mitemo yenyika pamwe nekodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangusha.
Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVictor Matemadanda vaudza vanhu nhasi kuti havafanirwe kutenga chingwa pamwe nezvimwe zvinhu muzvitoro izvo vati zviri kudhurisa mitengo yezvinhu izvi. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura parutivi pemusangano wekuongorora mitengo yezvinhu pamwe nekukurudzira kubvisa kwezvirango zveupfumi zvinonzi zvakatemerwa nyika, vaMatemadanda vapomera vemabhizimusi mhosva yekurwisa hurumende kubudikidza nekukwidza mitengo yezvinhu. VaMatemadanda vakuridza vanhu kuti vasatenga chingwa muzvitoro izvi kwemwedzi wese senzira yekuratidzira kunyunyuta kwavo.
Tigoni kuita mwedzi tichichema nenyaya yechingwa. Vanhu ngavaogara izvozvo chingwa chacho ichocho ngatimirei kuchidya tione kuti vanoramba vachitibika here. Tikawirirana kuti seZimbabwe tiri kuti for the next 30 days hatidyi chingwa chekwakati kuri kudhura ikokoko, vanodzoka. But we are not united, we are not organized. Umwe munhu pakaitwa arrangement yakaita seanti aindine mari yangu handikwanisi kuswera ndisina kudya chingwa, otoita semapiritsi chingwa anonzi ndemapiritsi eupenyu. So ndonhamo yatinayo, but unless we get united.
VaMatemadanda vati munyika mune zvikwata zvemabhizimusi vari kushanda nevamwe vanhu kuti vasimbise zita rehurumende kubudikidza nekukwidza mitengo kuita kuti upfumi hwenyika huwire pasi. Musangano uyu wanga wakokerwa nesangano reConsumer Power in Zimbabwe pamwe chete neCoalition Against Sanctions. Imwe nhengo yeCoalition Against Sanctions muZarisi Kukudhanzi vatsigira vaMatemadanda vachiti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika zviri kuwedzera kukwira kwezvinhu muzvitoro uye kutambura kweveruzhinji munyika.
Isusu sevechidiki masanctions akatishatira, tikutionga tobva because iko zvino hatikwanisi kuti dzimwe nyika tiwadzane nadzo nekuda kwemasanctions. Hakusi kuya mainvestors, saka chero mabasa chaiwo chaiwo hakuna. Ndosaka muri kuona vechidiki vamwe vakutozvitamba je vachimwa makirango. Inhau iyoyo yemasanctions, saka isu vechidiki tinototi masanctions ngaadzokere, hatimadi because government iri kuzama painogona napo kuti zvinhu zvinake, but unomuka makusei zvinhu zvakutochinjiswa nokuda kwemasanctions mainvestors hasikuuya.
Asi muongorori wezveupfumi anoshanda akazvimirira paHardlife Mapingure vati vane maonero akasiyana vachiti hurumende inoda kupomera mhosva kune vasivo.
Maonero ndeyekuti vanenge vari kuresva kuona muono wavo handiwo, nokuti chatoona ndechekuti muno muZimbabwe zvinhu zvinokontributa paproduction semagetsi, fuel nemaraw materials ari in short supply. Mukatarisa futi isu hatina kana foreign currency, of which mamwe maraw materials edu atowana tomawana kubva kunze kwenyika. Saka vemaindastry vanozofoseredzwa kuti vakwidze mutengo kuti vakwanise kubva vane mavati kwanise kutenga forex muchi mustreet Noti mpengi ino nguwe kango nyokubasa esikuwa ni.
Izi za tikiru wao ni mwe mkari wa masingo Pastor Kava Mgwadi. Awa pinda msangano uyu. Pastor Mgwadi wati, wamati madanda wanda ushanisa wanu kutubaramwe chingwa vajipa mosa kwa isi hivi.
Nyaya isi paku boikota kutuwa nwarege kutenga chingwa. Nukuti wanu wanungo fane nzara ndiwa wanu. Urumende yacho haisi kuzovisa chingwa kuvanu yangu wanu waka boikota. Asimuna kana problem kuvanu kaziriwe chingwa wanu kurega ukazira chingwa chao wachenge cha flower yao. Problem iriku urumende yacho nukuti haina shwa iriku ita kukazirisa ma problems. Inoda kushandisa vanu wayaka shandisa futi kubisa mkabe ikasa kazirisa shumu. Yaka shandisa vanu kubisa mkabe wanu wane chivi mbo chukuti nchita famba ichiba yato konzirisa more problems. Iko zinoda kushandisa futi vanu kuwezira kuuraya ekonomi. Yayaka uraya iyo pa waka kubisa mkabe. Iwa nkana wachiti urumende nga waite shumu zinobatika.
Chingwa mzoroba ni masingo chaguita matola gumine maviri panguwa iyo zinusaka wanda sikukwira mtengo mazwa ose. Nakamira studio 7 masingo jini kandri maramba.
Vanhu vanopfuura zana vakabatwa nechirwere chemanyoka mushure mekunge vadya chikafu parufu rweveimboye mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kwazvimba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vevanhu vakarwara nemanyoka vakarapwa pachipatara chefadha Ohia icho chiri pedyo nepamba pavaMugabe. Mumwe akarwara nemanyoka ndimuzvari Eliza Kasamba, avo vanoti vakarwara nemudumbu mushure mekunge vadya nyama yavanofungidzira kuti yakabikwa nesoda kuti ikurumidze kuibva.
Parikuisa nyama nekuti soda tikasike kuibva ibva tiri kutiri tikadya tikadya chikafu atatika kuno vanhu vese vatikaenda navo vakarwara pana saurwa.
Muzvari Kasamba vanoti vanhu vakanyanya kurwara vainge vari vechikuru.
Chikuti kamudumbu macha musukumira. Haa vanhu vakawanda vakakondoda machembera aya. Aivanzwira tiki. Kwasha. Ino kuti ukanonoka kupinda muchereta aii aigara panze.
Mukuru anoona nezvirwere zvekutapuriranwa mudunhu remashonaland west Dr. Gift Masocha vanoti vanhu vanosvika makumi manomwe vakarapwa manyoka pachipatara chefadha Ohia mushure mekudya chikafu parufu rwavaMugabe. Dr. Masocha vanoti vari kuongorora kuti chii chakakonzera kuti vanhu varware nemanyoka, asi vanoti pari zvino vanhu vashoma vachiri kuuya kuchipatara vachirwara nemanyoka kuzorapwa. Asi Studio 7 yakaverenga vanhu zana nemakumi maviri nemumwe vainge vari mumutsetse wekurapwa nevaitakurwa nemotokari kubva pamba pavaMugabe vachiendeswa kuchipatara chefadha Ohia. Ndakamira Studio 7 kwazvimba, ndine apa Chigoriwa.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komiti yeParamende yeAmerica inoona nezvekusora yaita musangano muchivande nemukuru wezvekusorwa munzvimbo dzinogara veruzhinji vaMichael Atkinson. Nengo dzeParamende dzichitarisisa kudzidza zvakawanda pamusoro pechinyunyuto chemumwe munhu airuma nzeve vasori. Nyaya yesimudza hondo yezvemutemo pakati pevedare rehurumende yavaTrump. Zviuru zvevanhu vari kuratidzira zvaungana muguta guru reMalawi, Lilongwe, mazuva maviri mushure mekupera kwemutongo wemazuva 14 wekumbomisa kuratidzira uku vakanga vapiwa nedare repamusoro-soro. Vanhu vakawanda vatambira nhasi mutongo wapiwa nedare repamusoro wekuti mapurisa asarambidze vana chiremba kufora vachienda kuParamende kunosiya gwaro ravo renyunyuto pamusoro pekupambwa kunonzi kwakaitwa vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei. Asi vamwe vanoti dai matare achipa mitongo yakadai pose panoda kuti vanhu vashandise kodzero dzavo dzekuratidzira kwete kuti vamwe vanobvumizwa kupinda mumigwagwa asi vamwe vachirambidzwa. Izvo zvinotevera kunyimwa mvumo nedare High Court kwebato reMDC mwedzi wapera, apo rakarambidzwa kuratidzira muguta reHarare neBulawayo, uyewo kuti mapurisa akarambidza bato iri kuita misangano yaro munyika yose. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori wezvesarudzo mubato rinopikisa reMDC vaJacob Mafume, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanupf vagadzira Churumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nemutongo wapiwa nedare uyu.
Mutongo wedare uyu wakanakisisa chose, nokuti zvaitika izvi ishura matongo. Zvokwadi, nyika yakadai mukuru wemadokta anganzi atakatika, anyangaridika semvura, sedova. Zvinhu zvatyisa nyika yose, zvinhu zvinofanirwa kuvhundusa pasi rese. Ende mutongo wapiwa nedare ndiwo mutongo yavanofanirwa kunge vachipa kuti vanhu vataridzire. Hurumende yakatarirwa kuti itichengetedze. Haingaiti hurumende inodya mazai ayo, hurumende inodya vana vayo, nokuti vakungira sadza iyo yoita vana vekunyamura. Saka maitiro aita dare ndiwo maitiro arinofanirwa kuita. Even pane ane ani ese auya kukoti, ngavasati uyu ndidokta, uyu ndiMDC.
VaChirumhanzu, munoti iwo nemutongo wapiwa nedare repamusoro pamwe nemashoko ataura navaMafume?
Kana takuongora mutongo wapiwa neHigh Court wekuti ndiwo madoctors vanobvumirwa kuita zvavanoita, handifungi kuti chinhu chakashata, nokuti madoctors sokuziva kwedu vanhu vane njere, vanhu vasingaiti zvepolitics, uyezve kana vachinge vachitora masamba avo vachiisa apapo pavanokuisa kuti zvinogona kuti zvidini zvibabatsire, vanhu vasina violence, vanhu vasingatakure matombo, vanhu vasingapisi mabhizinesi avanhu, vasiyana navamwe avo vaya vatinoziva vezvamatongero enyika vokuti vanotora advantage yekuzidemonstrata. Asi mukudemonstrata imomo otora matohwe avanhu, otora masvitsa avanhu, otora matomatisi avanhu. Saka izvozvo zvakare zvokuti High Court yeZimbabwe rati izvi zvingazvibvumiri, ndoo zvinogara zvichitaurwa naPresident Emmerson Mnangagwa kuti izvo isusu takasununguka kuita zvinhu zvedu pajekerere, as long tichiita zvinhu zvedu mugwara reconstitution.
VaMafume,
tinotarisira kuti hurumende inofanirwa kunge ichichengetedza vanhu. Zvaikumbirwa nemadokta izvi zvinhu zvari kukumbirwa nemunhu wese. Nyika yainda kumawere, iko zvino dhora riri kudonha sedombo rakandwa mumvura. Chikafu hachisi kutengeka, mapurizi ari kukwira, mvura hakuchina, zvose toita senyika yaparira ngozi.
VaChirumhanzu, pane vamwe vari kuti mutongo wapiwa nedare nhasi uyu unogona kunge wabvumidza kuratidzira kwaitwa navana chiremba uku, nekuti pane nhumwe yeUnited Nations inoongorora nezvekodzero dzevanhu iri muZimbabwe. Munoti iwe nemaonero iwe?
Dambudziko ratinaro munyika muno kana vateereri veZimbabwe vachinyatsokunzwisisa
ndezvekutipolitics
naavo vamwe ava zvakati siyane. Nhasi uno vaMafume vari kutaura kuti nyika yaomegwa, yagozhegwa, asi hapana munhu muno muZimbabwe asingazivi kuti kugozhegwa iko kunokonzerwa namasanction. Ende masanctions akadaidzerwa hapana munhu asingazivi muno muZimbabwe kuti masanctions akakraftiwa neMDC. Iye zvino kana tichiti mahuman rights, tikutaura mahuman rights ani omunhu mutema here? Kana tichiti mahuman rights, tora kuti munhu mutema ngave nevhu rake here? Tina vamwe vedu vana Judas Iscariot vanofarira kuti maZimbabwenzi vane tsekare ivo vachifara sana vana Mafume ava, vana vaZimuto ava.
VaMafume, imi munogara muchimboti Matare akaiswa muhomwe neZANUPF, mutongo wakafanana newapuwa nhasi uyu unokusiyai papi nemaonero enyu?
Mvura ikanaya zuva rimwe, mamwe mazuva anga asinganayi, haungati nyika yedu taakurima raisi. Chisioneko mudziwebwe chikaitika, hazvirevi kuti ibwe rava nemudzi. Saka mukaziva chikaranga ichocho mungazonzwisisa zvinoitika. Kana munhu wapika pabudire tsono, hazvirevi kuti tsono yaakupindika uchimanya. Zvikaramba zvakadai tinotenda, asi zvikadzokera sure tozava kuti chiri ine mariro ayo
vachirumanza
zvino shamisha iye zvino disimu makoti ndo ari muZimbabwe makoti yao pana mwe makesi ndc paino wina pana mwe makesi makoti yao panoti zvazviti vamafume vavava munhu mukuru munhu akarogarirwa pasi kuti atooneswa kuti hona iwe nai wamafume zvimuto torai ldc yenyu ijoine zanu pf ivi vanhu vanokwanisa kukura nyika inoibudirire
vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu pf vagadzira chirumhanzu manzwawo zvakare kubva kumunyori anoona nezvesarudzo mubato remdc vajacob mafume vaviri ava vanga vari parunare muHarare nestudio 7
Vatereri tinoda kukuzivisai kuti isu VOA Studio 7 takabatana nemedia center tichange tiri kuchinoi kumashonaland west province uko tinenge tichikurukura nezvematambudziko ari kukonzerwa nenyaya yemakomba ari kusiya acherwa nevanhu vanenge vachitsvaga goridhe hurukuro iyi tichange tichiitira padiocese of chinoi pastoral center inotanga nenguva dza10 mangwanani kusvikana 12 masikati tichange tichitaura nemivagari uye vemasangano akaita sefederation of miners uye nevamwe vanovanyanzvi munyaya dzezvekucherwa kwezvinhu nevamwe vachange vachibva kuema uye vesmall scale miners association ini Blessing Zulu ndinenge ndiripo pachirongwa ichi
Chikwata chemawarriors chadzikira zvinotyisa muurongwa hwezvikwata hweFIFA World Rankings. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chawira pasi zvinhanho zvitanhatu patapura yenhabvu pasi rose uyezve chatedza zvekare zvinzvimbo zviviri patapura yenhabvu muAfrica. Izvi zvaburitswa neFIFA. Zimbabwe yave panzvimbo ye118 pasi rese uyezve yave pachinzvimbo chemakumi maviri nepfumbamwe muAfrica. Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa maWarriors 1-0 neSomalia iyo iri pasi pasi patakura yenhabvu muAfrica. Izvo mumwe muteveri wechikwata ichi vaDaniel Chirivanda vanoti zvakavarwadza zvikuru.
Kurova kwatakaita neSomalia kunonyatisa saka ndaida kuti tigadzirisewo kuita kwatakaita kuti tisazorohwa zvakare tive tinokwirira pamusoro.
Asi maWarriors ari kutarisira kugadzirisa izvi apo ari kusangana neLesotho iyo iri pasi pasi munhabvu muAfrica zvekare svondo rino makwikwi African Nations Championships kana kuti CHAN. Nengo yeWarriors fan club vaFelix Chipamuriwo vanoti maWarriors anofanira kurova Lesotho vosimudzira zita ravo iro riri kuwira pasi.
Tafanira kurova Lesotho nengo zvikwata zvino zvichauya kuti maWorld Rankings edave anga achifamba zvakanaka bose izvozvo zvichadzika pamarankings kana Lesotho ava nomatimu atakufanira kutorova chaizvo tina kochi wedu hedu munyowani.
Zimbabwe yanga ichingotatarika kubvira muna chikumi apo chikwata ichi chakaenda kuma 2019 Africa Cup of Nations kuEgypt uko chakadzoka nepoint imwe chete kubva mumitambo mitatu. MaWorld Rankings anoshandiswa pamubatanidzwa yezvikwata makwikwi eWorld Cup neAfrica Cup of Nations nemamwe makundano akakosha zvakadaro. Zvikwata zviri pamusoro-soro pasi rese iBelgium ichiteverwa neFrance, Brazil, England nePortugal. MuAfrica chikwata chiri kutungamira iSenegal ichiteverwa neTunisia, Nigeria, Algeria neMorocco. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muzvipatara. Sezvo nguva yedu yapera regai tingotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare redzimhosva raudza mapurisa kuti haabvumidzwe nemitemo yenyika kurambidza vana chiremba navana mukoti kuratidzira. Vanhu vanopfuura zana vakabatwa nechirwere chemanyoka mushure mekudya chikafu parufu rwevembo yemutungamiri wenyika Robert Mugabe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.